A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 22nd, 2017. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the demonstrations that took place today in Zimbabwe and how Zimbabweans in the diaspora are reacting to the unfolding events back home.
The National Election Reform Agenda, or NERA, held a peaceful demonstration in Harare demanding that the Zimbabwe Election Commission come clean on the acquisition of biometric voting kit.
At the same time, ZANU-PF Women's League also went to the streets protesting against two leaders, Sarah Mahoka and Eunice Sandi Moyo.
We'll also talk about the visit to South Africa last week by Zimbabwe's Home Affairs Minister Ignatius Chombo as the issue of Zimbabweans living in South Africa continue to face uncertainty over the pending expiration of immigration documents.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Welcome back, and tonight, remember, we are talking about the situation that's unfolding back home in Zimbabwe. We want to hear your views on this issue. If you want to join the show right now, phone us directly at 1-202-619-2077, and we'll call you right back, Jonga.
Ongu vatereri nevatariri nasi tiri kutarisa nyaya dzezviri kuitika kune zvizvaro zveZimbabwe chirongwa munochiziva Diaspora Forum ndechenyu vanowe Zimbabwe vari kunze kwenyika asi hatingozomiri nekutarisa zvamuri kuita kunze kwenyika tinotarisawo zviri kuitika munyika zvinobata vanowe Zimbabwe vari kunze kwenyika nasi muZimbabwe maita kutaridzira kwaitwa nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa ari pasi pemubatanidzwa wenera anga achiratidzira achinyunyuta nepamusoro pemabatirwo anoti ari kuitwa nyaya yekuwanikwa kwemichina inoshandiswa mukunyoresa vanhu kuti vange vari vavhoti kana biometric voter registration kit iyo inonzi nemapata anopikisa michina yaifanira kunge ichitengwa nesangano reUnited Nations Development Fund UNDP asi mabato reZANU-PF kana kuti hurumende yeZANU-PF ndo yakazotaiwa ndo yakutenga michina iyoyo vanopikisa vari kuti hanzi itsitsidzei kuti munhu abvise mwana wemvana madziwa pane zvakawandirwa neZANU-PF muchiitiko ichocho ndo saka vatora nzira yekuratidzira vachiramba kuti ZEC ibvumidze ZANU-PF kuti inge ichipindira munyaya dzesarudzo kuburikidza nehurumende taonawo madzimai ebato reZANU-PF achipikisa kana kuratidzira vachinyunyuta pamusoro pemafambisiro avanoti ari kuitwawo basa muWomen's League nevatungamiri vaviri vanoti mubati wehomwe amai Sarah Mahoka pamwewo nemutevedzeri wemunyori weboka remadzimai amai Eunice Sandi Moyo wavanoti vari kuzvidza munyori weboka remadzimai vanove mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamwe chetewo tiri kutarisa nekushanya kwava Ignatius Chombo vanove gurukota rezvemukati menyika kwavakaita svondorapera kuSouth Africa vachiedza kunorovana masoro nemumwe wavo vaMelus Gigaba pamwewo nemamwe makurukota edzimwe nyika ane zvizvarwa zviri muSouth Africa pamusoro pemagariro ari kuitwa muSouth Africa nezvizvarwa zvekunze kwenyika tichiona kuti mwedzi yapera iyi papa ine kurwiswa kwevana vedzimwe nyika nezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvaita kuti vakuru vakuru vehurumende dzose idzi vange vachirova namasoro vachitsvaga nzira dzekuti dzingagadziriswa sei izvi zviri kuitika panguva imwe chete vana veZimbabwe vane mapepa kana magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa ari kupera kushanda musi wa 31 zvita kana 31 December iro gore rinoiri ndo nyaya dzatichakurukura asi tichatanga nekunzwa iyo nyaya yekuratidzira kwaitika muZimbabwe tichipinda mune dzimwe nyaya Chris
yebo Jonga lamhlanje ke mthwakazi omuhle zulukandaba siqoxa ke ngokwenzakala ekhaya sikhangela ukubana lamhlanje bekulokutshengisela okwamabandla amanengi aphikisayo kunye lebanga lebandla elibusayo ibandla lezano PF iwomen's league kuthiwa khona bayakhala zabathi bona kule nkokheli engahloniphiyo okumele isuke unkosikazi Eunice Sandi Moyo lo Sarah Mahoka bathi bona kabasuke esihlalweni njalo ke sizakhangela lokuke kwenzakala kuvike edluleyo umphathi ntambo wezekhaya umnumzana Ignatius Chombo uvakatshele eSouth Africa esiyaxoxisana lo mphathi ntambo wakhonale usowabo obona-ke ngezenzakala kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba bexoxisana ngendaba eziphathelane la lezizalwane zeZimbabwe ezikhonale eSouth Africa siyazi ukuba na kule ndaba ezijiyeneyo eziphatha izizalwane zeZimbabwe ezibalisa zona ezamaphepha amaphepha la okuthiwa khona ngama-special dispensation akhangelelwe ukuthaza phela ekupheleni komnyaka njalo siyazi ukuba na kule ndaba ezinye ezihluphayo ezifana lokutshaywa kwabantu bokuza ama-foreigners okuthiwa ke ngesilungu yi-xenophobia okuke kwenzakala kunsukwane ezisanda kwedlula konke lokhu bakhulume ngakho yikho lathi nje lamhlanje sizathi silicele-ke linabalaleli lisiphe umbono wenu ngalokho okwenzakalayo ye uhlelo ngolwenu zizalwane zeZimbabwe lingaba lingekho elizweni njengoba lisazile yi-Diaspora Forum kodwa-ke lanelisekhaya lilalo ilungelo ukuthi sixoxisane ke siphathe indaba zoneze esikhuluma ngazo jonga.
Wongu Chris, we have our first guest who is Mr. Jason Mpof, a Zimbabwean in South Africa. Welcome to Studio 7 Diaspora Forum, Mr. Mpof.
Oh, thanks. Yeah, how are you? How is everybody?
Everybody, I think I'm speaking on behalf of everybody here at Studio 7. We are doing fine. Thank you for asking. What about you in South Africa? How is the situation at the moment in South Africa with regards to xenophobic attacks?
Yeah, right now the situation is calm. There is no noise. Although we hear just a few things, but it's not anything to talk about. But I think the situation, as far as we see it now on the ground, is back to normal. There's no looting. There's no threat to anyone. Everything seems to be normal now.
So can we say the visit by ministers from various countries last week maybe pacified the situation?
Yes and no, because when the ministers came, I think the situation was slowly returning to normal. And also, I think also on a yes side, I think the coming of the ministers is putting the South African government under spotlight, because it seems like those countries who have got some citizens in South Africa are showing their concern about the situation in South Africa. So that's why they visited South Africa. So I think one way or the other, it helped to put South Africa on the map, on the spotlight, and also to open up eyes and ears for those who are far from South Africa to understand what actually is happening, to understand that is it true that South Africa is xenophobic? Is it true that people are being killed? So that is, I think, South African government is looking at itself from a different angle now, following the visit by the ministers from different countries. I think it helped a lot. They are coming here.
Thank you so much. But I think my colleague Chris can throw in the question now with regards to the NERA demonstrations to you.
Yes, Mr. Mpofu, we aware maybe that is one of the many Zimbabweans who are outside the country. You are keeping tabs of what's taking place back home.
Yes, I'm following the developments that are happening at home with the interest. It was everybody, Zimbabwe, who is coming from Zimbabwe, who is staying outside the country, is not happy to be outside the country. The way we are living, the way we are staying, we want to hear that things are changing for the better, so that one day we go back home. I think we are keeping an eye and some ears on the ground.
Okay. Yeah, we see that today there was this, there were demonstrations, not one, but two. The first one was by the ZANU-PF Women's League. You know, not much there in terms of, you know, a national perspective, because it looks like it was an internal issue, ZANU-PF against ZANU-PF. And then at the same time, we have NERA, which is a body of various political parties, an umbrella body of about 20 parties or so. They demonstrated yesterday. Actually, they went to meet the ZEC, that's the Zimbabwe Election Commission chairperson, Rita Makarau, and the meeting turned ugly, and Makarau walked out. Now, today, they demonstrated, you know, raising the same issues that they had raised yesterday about voting, the acquisition of the controversial machines. So can you tell us what's your take on that?
I think our first look at the demonstration in ZANU-PF camps, I think it's a key indication that things are not well in ZANU-PF. There are a lot of factions. There is a lot of conspiracy going on within the members of ZANU-PF themselves. They don't trust each other. I think now they realize that their party, their leadership is too old. Their party now is totally losing everything. So I think the situation in the party now is just open to everybody to attack anyone. No one is controlling anyone now. The president of the party himself, he has become an onlooker now. He can't do anything about his members attacking each other on internet, attacking each other on the streets, attacking each other everywhere. So I think the situation in ZANU-PF is a clear indication that the days of that party are numbered. I think it's a matter of time before that party crumbles. Should they lose the elections next year, that would be the end of ZANU-PF. I don't think anyone would like to be associated with that party. It's a clear indication that there is nothing left for that party. They're trying to fight each other, fighting for nothing after all. Then looking at the demonstration by NERA, I think this is a good step for starters, because right now we are left with, I think it's around 12 months now before national elections for 2018, and nothing seems to be moving in the right direction, looking at the voter registration, how the elections are going to be conducted. Was the whole system of election in Zimbabwe is controlled by the government, and the government, the ZANU-PF as a governing party, is a big player, it's a raffle, it's a player, it's everything there. So I think the demonstration by the opposition parties under NERA is a good direction they have taken. I think they mustn't do it once they have to put more pressure to ZANU-PF. They have to put more pressure to the government until their demands are met. Otherwise, ZANU-PF will continue to rule and rule forever. So I think it's a good step they have taken. Unfortunately, some parties did not join, like we hear that Joyce Mjuru's party was not part of the demonstration. I'm not sure. I was trying to find out if the other parties like MDC under Oshimengude was there. I'm not sure about that. But I think it's very unfortunate for Mjuru to claim to be an opposition party, at the same time not showing any interest to join hands with other opposition parties, or other opposition parties.
But Mr. Mpofu, all this taking place or unfolding back home, how do Zimbabweans in the diaspora benefit from all this, or how do you contribute to this?
Yeah, it's very difficult for some of us who are outside the country. The only way we can contribute is to encourage those who are at home, those who are on the ground. Also in the diaspora, we need to organize more demonstrations. Like the one that happened yesterday, there was a demonstration yesterday in Joburg by Mtwakazi, where they were highlighting the Gugground issue. Was a lot of countries in Africa and the other continents are not aware of what happened in Matabeleland and some parts of Mekong during the 80s. So I think that's another way. we need to show the way that things in Zimbabwe are not good. We demonstrate in South Africa, we demonstrate in England, we demonstrate everywhere in all the Zimbabwe embassies. People must be made aware that what is happening to us. Some people are still treating Mugabe as a hero. He goes to Uganda, he goes to Nigeria, he comes to South Africa, they treat him as a hero. Yet that man, he has got a lot of skeletons in his cupboard. So I think with the diasporans, we can play a very big part by also helping those who are at home by demonstrating outside the country in the embassies of Zimbabwe, high commissioners of Zimbabwe. I think that will help a little bit.
Ameno kuti munotaura here kana kuti munongokuluma chete?
Ah, ndinotaura.
Ngati taurei. Tinoona kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, musi kukwanisa vazhinji vacho havasi kukwanisa kuzenge vachienda kumusha kunonyoresa kuvhota, kana kuti hatisi kukwanisa kuti munge muchiwaniswa mukana wekuvhota muri kunyika kwamuri, kusanganisirawo nevari muno muAmerica. Dzimwe nguva kusanganisirawo naKandemiri, pamwe dzimwe nguva anenge achitarisirawo ndinovhota, asi mukana iwoyo Zeki akazivisa kuti aiwa haina mari nezvikwanisiro zvokuita izvozvo. Zviri kukanganisaiwo zvakadii sezvizvarwa zveZimbabwe kuti hamusi kukwanisa kunge muchipinda musarudzo muri munyika dzamuri?
Ya, zviri kutikanganisa zvikuru nekuti tiri kuona semuno muSouth Africa tine vanhu veZimbabwe vakati wandei. Tiri kutarisira maestimations edu ari kuti tinosvika 3.5 million to 5 million roughly vanhu vari munomu. Toona kuti vanhu ivava vakapiwa mukana kuti vavhote kumusha, vavhote vachivhote vari kunze kwenyika, asi zvinogona kuchinja zvakawanda. Mari dzaisanogona kubuda neimwe nzira, nekuti vanhu vari muZimbabwe izvozvizvi kuvhota kwavo kunonetsa, nekuti vari kuvhota vachitya, havavhoti nenzira yavanoda. Vari kuvhota vachitarisa kuti ndiani ari kundiona. Maybe ndikavhotera nhingi vamwe vanhu vachaziva kuti ndini ndavhotera nhingi, nekuti vanoudzwa kuti munhu waunenge wavhotera tichaziva kuti avhote ndiani, ukavhotera upozii ndichakubata tokurova. Saka isusu tiri kunze kwenyika hakuna zvakadaro zvingaitike kwatiri, tinovhota takasununguka. Saka tinotarisira kuti dai zvaitika kuti vanhu vari kunze kwenyika vese vapiwe mukana, ndikuona kuti maelections maresults acho haangabudi nenzira iri kutika izvozvizvi. Zvakawanda zvinogona kuchinja ipa, because pane vanhu vakawanda vasiri kuvhota. Nearly one third of the population vanokwanisa kuvhota havasi kuvhota nenyaya yekuti hatisi kutenderwa kuti tivhote, nekuti tichinzi tiri kunze kwenyika. Asi tiri maZimbabweans, tinofanira kuwana mukana wekuvhota.
Siyabonga kakhulu.
Mnumzana, nxa kukhulunywa udaba lwama-biometric voting lawa, wena ukuzwisisa njani njalo loZulu ukuzwisisa njani ukuthi yilo lohluphayo udaba lwama-biometric? Kodwa ngomnyaka ka-1980 kwasetshenziswa izithupha, kweminye iminyaka leyo bekungasetshenziswa izithupha, kodwa bekungela khona le inyamazana le isibuyile le ehluphayo le kuthiwa yi-biometric. Uyizwisisa njani wena?
Ya, indaba le iyahlupha ukuthi abantu bayizwisise. Lani ngomunye wangikhona ngatisaa kodwa ngokuzwisisa kwami engikutholayo okuncane nje khonokho kuthenisa ukuthi yindlela ezanupf esiyibona isiyo esisele kubo ukutrayisebenzisa ukutshontsha ama-license. Ikhanya ngathi yindlela engacaciyo ebantwini abaningi, yindlela efuna ukusetshenziswa yilaba ababe bephethe lowo msebenzi wokuvotisa abantu ukuthi bangaphumisa ama-results ngendlela abantu abavote ngayo. So yinto ehlupha abantu. Abantu bathi ngcono sibuyeleni kusoleso sigaba sakudala, sisebenziseni isithupha, umuntu athala isithupha ayivota, ukuthi sivote ngendlela engasoze isenze sizwisise ukuthi sivote kanjani, noma ama-results ephuma kunzima ukuthi abantu baphise ngoba abakwazi ukuthi vele yona isebenza kanjani. Kuzoba nzima khonoko. So abantu bathi asenzeni into esijayeleyo izosiza ukuthi noma siwinile noma sidliwe sikuzwisise ukuthi siwine kangaisizwe kanjani. Kati-ke uhulumente uyakwala ngoba ekwazi ukuthi yiyo indlela yakhe yokugcina esisele ukuthi atshontshe ama-elections. Leyo ndlela izenza ukuthi kube lula kulabo abaphethe ezokhetho ngoba siyazi ukuthi i-commission yezokhetho yona yonke ilenhloli zikahulumente eziningi ezisebenzayo ngalo msebenzi wokutshontsha ama-elections, ezisebenza ngalo msebenzi wokuthi okufunwa nguZulu kungaze kwenzakala. So abantu bathi asifikeleni kulokhu ebesivele sikwenza okuklia okusobala esikwazi yesi ukujayeleyo.
Quite interesting. Jonga, I asked him about the biometric voting, how he understands and what he thinks other people understand. Maybe you can answer the same question in English about how you understand this system.
Yes, I think this system, from the look of things, looking at what the government and the ZANU-PF as a governing party is doing, it looks like that's their only means now that is left for them to rig the election. They know they have used every method. They have been using these methods for too long. Everyone is aware of them. Now they want to bring in a new system that is going to confuse people, that is going to confuse the whole system. So it will make it easy for them to manipulate the elections, to rig the elections. So people are saying, no, this new system, we don't understand it. One, two, from the little knowledge that we are getting, it looks like the government and the ZANU-PF is going to take advantage of that people do not understand, and they're going to use that as a tool to rig elections. And it's going to be very difficult for people to understand how they lost that election, how they won it, if they have won it. So the people are saying, let's use the old method that we have been using all along. But then the government is saying, no, we can't use that plan. Because if we want to go back to the old system, ZANU-PF knows that they're going to... they might lose the elections. So they want to bring in a new system, which is not acceptable. People are saying, no, you can't accept that kind of system.
Okay, I will come back to you on that one, Mr. Mpofu. Let me bring in a caller, Mr. Tawanda. Kana Mkoma Tawanda waruku South Africa. Magadi Mkoma Tawanda.
Ndipo Magadi wo Mkoma. Ndi Mkoma Jonga.
Ndi Mkoma Jonga. Kana Mningina Jonga. Kana Sekuru Jonga.
Aywa, ndipo so.
Nyaya tiri kutaura nezvayo ndiyo nyaya yekuratidzira kwaitika kuZimbabwe nhasi, kwotiwo nyaya yemagwaro muSouth Africa umo tinogona kuibatawo zvakare. Asi kuZimbabwe mapata anopikisa anga achiratidzira achinyunyuta neurongwa hwehurumende kuti inge iri iyo inotungamira pakuwanikwa kwemichina inonzi mabiometric voter registration kit. Michina yakwete yekushandisa pakuvhota, asi pakunyoresa vanhu kuti vakwanise kuzovhota, nekuti zeke yakazivisa kuti pachaitwa gwaro idzvare vavhoti kana new voter voters roll. Ndo pane dambudziko zviri kunzi nemapato anopikisa kwete dai zvaitwa nevamwe vasiri hurumende. Imiwo munoti iwo sechisarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa.
Mukoma ndichataura muchizvanganisa chishona nechirungu.
Kezvese.
I'm much concerned about the situation in my country right now. I feel pain. Like all those who have been participating on that protest, it's only that I'm away, I'm not at home. But the reality is, Zimbabwe, since 1980, we took independence, was never been free. Even on the Independence Day, I don't think people must go there to celebrate that day for Mugabe and ZANU-PF. There must be only those people who are eating Mugabe, who are stealing behind his back. There must be only those people who should be there at National Sports Stadium on the 18th of April, who are still suffering. And Mujitarisa Zakari Pachimitojo, Urumende, Yatinot Urumende, Atina Urumende, Inongore ZANU-PF chete. Munona Munda. Rumba mwenda nisanditika. Munda, kutuwa ni gohura kanaka, rinofaza, unoto uishira manyuwa nezifetera isa nekusa kurisa. Maticha, do munda wedu watino wana unyanziwe, nika. Do munda buda ma doctor, do munda buda ma soja, ma chima engineer, everything. But wani bata maticha unge zino ziva, nwasinga fungeva, nwasinga kujiva. Jesus was not wadza. Mota sote sisi varu kupromisa kupa bonus rekore akapera kuti vati maticha maybe ndo achazopedzera kupa bonus. Si hurumende rudzi yakadaro iyi.
Aiwa asi vakatsanangura kamukoma Tawanda kuti aiwa homwe hurumende haina kumira zvakanaka kuti vanhu vapiwe mari idzo dzonguva imwe chete. Saka vakapatsanura patsanura.
Ya, alright. Ndizvo zvavangave vakatotanga nayo maticha iwo.
Vaizopedzisira vaingochemawo kana vakauya mapurisa kana mauto.
Alright, ndizvozvo hazvo. Asi zvakaitwa nenera pazuva ranhasi. Ngazviende mberi, vasagume nhasi. Isu tiri kuno kunze kwenyika. Tingadai tangatobatanawo tiri mumaembassies. titoratidzirawo futi kuti hatisi kuda ende tinotofanira kutenge tichitovhota tiri kuno sezvakaitwa kukenya. Kenya yakabvumidza vanhu vayo vari kudiaspora kuti vavhote. Chinokonzeresa kuti tisi titadze kuvhota chii?
Aiwa, uyo mubvunzo wagara wachibvunzwa nevakawanda. Mukoma Tawanda, tinotenda zvikuru. Tinofunga kuti panozosvika nguva yekuvhota mune mawana mhinduro.
Aiwa, tinotenda. Thank you. Magaro watiri kuita isusu vari kunze kuno kwanditi hatina ugaro hwakanyatsoti tsikiti. Tiri vanhu vari kungogara vakabatira hura mumaoko kutorara uchitongoti pamwe maybe nhasi ndingangogugudzirwa sezvo kuti ugare mudhorobha munorema mari dzatinoshanda ishoma shoma tikwanise kuzobhadhara rendi chete nekutenga chikafu tingatumidzire vari kumba zvinorema wotoona kuti musha ndigare kwakati chipei ndikabata 2 cents ndoendesewo kumba muri yoenda vana voenda kuchikoro vachidya asi zvinhu zvacho zviri kurema saka ini nhangu chandiri kuti ndichikurudzira kumhuri yezimbabwe panguva inei vakateerera vese nevamwe vasina kuteerera vachavhotwa nevakateerera vari kumba ngatibatanei tivhotere change tivhotere bato ratinoona kuti bato iri ndo rinouwandu hwesapoti kuitira kuti mavhoti edu asazomwararika pakuzenge tichivhota nekuti mavhoti edu akamwararika chete tinokundwa nembavha.
Maita basa maita mukoma Tawanda, regai tipe mukana kune tine vamwe vapinda muchirongwa iye zvino izvi tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu mukoma Tawanda. Chris mukoma Tawanda vari kusouth Africa, tanzwa kuti tava navagadzira chirumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vachirumhanzu, tinogamuchirai pastudio 7 Live Talk.
Manheru akanaka.
Aiwa manheru ndiwaya ndofunga akanakira vakawanda. Nyaya yetiri kukurukura vachirumhanzi ndiyo yekuti kana kuti gai nditanga hangu nechirungu kuti we are discussing the demonstrations held today in Zimbabwe, mainly in the capital by opposition political parties under NERA, and also demonstrations by ZANU-PF Women's League members in Harare. We are demonstrating against 2 officials of the party, Ms. Sarah Mawoka and Ms. Sandy Moyo. And we are also discussing the visit last week by Minister Ignatius Chombo to meet with his counterpart in South Africa over xenophobic attacks in that country there, and the extension or not of the Zimbabwe special dispensation permits that are set to expire at the end of this year. But first, maybe I can ask you your take on the demonstrations by opposition parties in Zimbabwe today. What do you say?
Well, thank you for the question. But I think maybe let me start by pointing out what President Mugabe, you know, said long back, that, you know, we have got so many organizations, Ndande, Ndindondu, and all these organizations, some of them, they call themselves political parties, but in reality, these are not political parties. If I am to analyze today's situation, it was a big flop. And again, the very same people were demonstrating, maybe they don't even understand what politics is all about. What they are claiming to be demonstrating against, honestly speaking, I think this is why Rita Makarau, you know, just left them. Because it was senseless from the word go. And again, you see, they achieved absolutely nothing. So at the end of the day, it is not even worth discussing this issue.
Yeah, but you, Mr. Chirumanzu, we are talking about people, I mean, who represent a very big chunk of the community, of the population. So that's why we are discussing it. We find that people like Morgan Tsvangirai and others, you know, they are worth discussing about.
Yeah, but like I said, it's a pity that you are calling from the United States. If you were in Zimbabwe, you were going to see it for yourself that it was a flop, contrary to what they have been saying in the media.
In terms of what, Mr. Chirumanzi, why do you say it was a flop?
because the Zimbabweans are too clever to understand, you know, these political agendas. Today, no, take for example, this whole issue of NERA, it is about the United Nations, right, wanting to give money to the government of Zimbabwe for voting purposes. But now, any clever individual, any clever householder will say, okay, Zimbabwe right now is having serious problems, economic problems. What is so special with these millions that are going to be devoted to voting? And then the government says, no, look, since independence in 1980, every 5 years we had elections. And it was the responsibility of the government to make sure that that process is done. Now, suddenly, these opposition parties, they are no longer interested in their own government doing the very same process. So it leaves so many questions. Again, it shows every right-thinking Zimbabwean that the United Nations on its own has an agenda. Why are they interested in the elections of Zimbabwe? This is why President Mugabe has been on the forefront that this United Nations as an organization, at the end of the day, is useless. They are denying us rights. They are denying Africa to have a permanent member in the Security Council. But look, these other branches, these other departments of the United Nations, they are only there to meddle in the political affairs of sovereign countries. Is it today or yesterday? Trump, the president of the United States of America, refused African business people to join him in California. And what is that? And in the case of those Zimbabweans who use their brains, they're not even worried about that conference. But we are more worried about our own future. Of black Zimbabweans, to be precise. It is the time for us to come together and deal with our own problems as Zimbabweans, as the citizens of Zimbabwe, not this issue of NERA or whatever it is. In any event, if MDC led by Tsvangirai had all the masses like you are claiming, they were going to vote out ZANU-PF. But because they don't have, this is why they are bringing all this in Dandunde, any organization. When was this NERA formed? You need to ask yourself, why other political parties did not join MDCT? Because they know that this is not a Zimbabwe brewed political party.
Okay, yeah, Mr. Chirumanzu, you were talking about the failure of today's demonstration, but just for the record, maybe you might not be aware that the Joint Operations Command, the JOCO, yesterday told the demonstrators that they shouldn't be more than a certain figure, which they complied to. But anyway, we'll come back to you. We have a caller, Jonga.
Tina mkoma Diogo vari muZimbabwe makadi
ndinofara hangu makadi mimi Sijonga
aiwa tiri wapenyu titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi
ya ndazvinzwa ini hangu ndine mvunzo kuhurumende yezanupf isu tiva muZimbabwe tisina hurumende asi kuti tine zanupf ndine mvunzo wokuti iwoadzatifora vakabvira kugara tichema kuti inode nevatibatsira titivhotewo iyo zvinezvina tichakushaya mari mabhonasi konhasi unozaionepo mari kuti atenge mashini iwayo aiwaneti mari yacho iyoyo
hatikwanisi hedu kuti tinzwe kuti vaiwana kupi mari asi hurumende yakazivisa kuti inokwanisa kuzviita tizive kuti vaiwana papi chaipo mari hatizive hedu asi hurumende yakati inokwanisa kuzviita
aiwaka inga basa iroro rakapiwa vamwe vanhu kuti vaniite koi vanozoda kuvharidzika vamwe vada kuita uzotisida kuzviita mari yacho inozoonaku vanhu vari kutambudzika munomu mazvibata hazvina mishonga maticha vari kungodzidzisa mahara vamwe vose utesi tiri kutambura mune nzara nhasi uno mari yacho aiwa nekuti atonge mishina iyoyo
saka muri kuda kuti zvigadziriswe sei
kana akatinyaya kuti wakuda kushandisa mukana kuti wabiririre kamwe wabiridzire watore futi kodzero dzevanhu dzawaida kuti wasarudze paanoda ufiringidza futi papa kuzotanza zvakazvozvakazvozvakazvoti ayo isu tatishunaizvo ngavasire ivo vaya vaida kutenda vaya vatengi mashini wavo ivo ngavatarise chete kuti zvakamira sei tipinde muelection yedu takasununguka pasina kubiridzirana kasi pasina kana kuita sei hatidi izvozvo.
Ko ivo vemapato varimwe vari kugunun'una kuti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge ichiparadzwa utungamiri hwacho huchiwandurwa koiswa humwe hutsva nekuti havari kuti hune divi rahwakarerekera. Imi munoti chiivo vadhogo?
Nhaya wajonga muti zviri nezvekunyepa rezvozvo kune divi rarerekera chikonzero ndecho kuti vanhu ivava kuti vachishanda masara mumazuro kwazvo vari kuchidzirwa vari kuchidzirwa tasai mavhoti yakaitika gore 2013 asi Rita Makara vanotozviziva izvozvo kuti munhu aigara achirondedzwa nemasiyayo nechiichi zvakawanda zvaizvo tinonzwa zvichiitika saka ivo vakaridza kurerekera koko vari kutotyira upenyu wavo hatiwazvoni saka kusununguka hapana hapana kusununguka.
Aiwa, tinoimba kuti vari kunzwa vanenge vachikwanisa kunge vachigadzirisa matambudziko ivayo. Tangoita chete kurombo rakaipa kuti hatina kukwanisa kuwana veZEC kana vehurumende kuti vange vachipindura. Ndisingazivi vachirumanzi kana vaine zvekupindura muchidimu ngoti 30 seconds tiende kune mumwe muteereri kana mune zvekupindura pane zvataurwa nemuteereri.
Ngandipindure tinzwe.
Mr. Chirumanzu?
Mushina hapana mushina kana hurumende ichibiridzira inongobiridzira kuAmerica recently kwakasevenzeswa mishina iyoyo amwe mastate akakomplaina vakati Trump abiridzira and so forth saka ngatirege kutaura zvinhu zvatigazi basa remuchina iri pachirungu ndorokukonekta data vanhu vachavhota zvapera hazvirevi kuti kana data rakolektiwa musi wacho kundovhota iyoyo zvawakanyoresa zviya handozvichaenda mubox kundovhota. You can register and not vote, you can register and die, you can register and get sick. Saka zvinhu zvinofanira kuva kiriye. Hazvirevi kuti kana mwana ukaenda muklasi zvoreva kuti unopasa, you still need to read, waverenga chaizvaizvo, you also need to write the exam and then pass. Hazviroti kuenda kuchikoro watopasa,
ndizvozvo.
Kana ukaregista nemishina iyeyi yataurwa iyoyo zvoreva kuti whatever kana une bato raunosapota iratohwina, that is not the case. Saka it is very clear and then ndoda kuramba nichidzokera chiti nyika hairaniwi semafungiro atinoita. Nyika yakangofanana nomusha. Musha woga woga une fensi kana kuruzevha unoruzhowa. Haugoni kubvimira munhu kuti auye mumusha mako kana muchivanze mako asina kuti gogogoi. Chero akati gogogoi, iwewe ndounotipinda hako kana kuti handidi kuti upinde. Maelections enyika haraniwi namaforeign countries. This is why Zimbabwe had nothing to do with the American elections.
30 seconds dzapera vachirumanzi. Todzoka kwamuri tine mumwe muteereri. Vachirumanzi tine mumwe muteereri.
Mbomirai.
Vadhioko tine mumwe muteereri, tiregerere ivo chirongwa hachisi chevanhu vaviri. Tine mumwe muteereri akatomirira. Tinotenda vadhioko. Aiwa, problem ndeyekuti vadhioko tikakupai mukana hamupedze kutsanangura. Mazviona ka. Maita basa vatokunzwa iva Diego kuti muri pachirongwa Kristi pengwe muteereri.
Ndatenda hangu.
Hai, tatenda. Silo mlaleli lapha uHonest ose South Africa. Kunjani Honest?
Hello.
Ye, kunjani ba?
Kona kunjani ba?
Ye, siphilile. Ungasiphi imbono yakho?
Ye, baba. Uyabona indaba yeZimbabwe iyahlupha ba. Ama-election ubona nje sisebenzisa kwamanye amazwe sithwele kanzima kangaka. Siyakufuna ukuya ekhaya, sosebenzele ekhaya, sihlale ekhaya, kodwa ke kunzima. iZANU-PF vele uvele nje umdala lo wakhuluma umgaba ukuthi impenseli lesibhamu ngeke kusekwalingana iZimbabwe ngeke ithathwe ngeballpoint. Manikhumbula nje khuluma nje ukuthi athi imboti penzora nefuthi zayenzana nathi kutsho nje ukuthi nje i-election nje ayisebenzi nix. Ya, singazama sithini sithini. Uyabona ukuthi ngo-1980 wele abantu basebenzise ama-ID, iZANU-PF yasebenzisa i-violence ukuthi kunama-election. Kusuka lapho bese kune-voters roll, kulandela ama-election wonke labo uyileyo. Mara i-voters roll ibe iranwa yini i-office ka-registrar general. Yikho ubone ngesikhathi kufonywa i-government ye-national unity ngo-2009. Kube lo msindo omkhulu ukuthi ngubani uminisa ozabamba leya iministry. Umsindo lwana nje inkinga ekade laphana ukuthi that ministry yiyo ekade imonitor i-voters roll e-Austin ka-registrar general. Yiwo nje umsindo okhawa okade khona lapha. Ngoba kade si-voters roll ukuthi sisukile siye ku-VEG sokubuya i-biometric system leyo. Naleyo biometric system singeyinye indlela engibona izotshontsha ama-elections ukuthi abantu babuyele nje kuma-ID ngibona kuyi-best thing.
Hayi, kuzwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Wona wabhalisa yini ukuyavota?
Asikabhalisi. Ma bezovula ngazo sizokhona ukuthiyobhalisa sibuye siyovota ngoba kabavuma ukuthi sivote singaphandle. Kubuhlungu nje babona. Asithandi ukuba ngaphandle, sithanda ukuthi ngalathi sisekhaya develop ilizwe lethu sisebenza size nemizi yethu mara sehluleka kunzima.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu.
Hayi, kulungile.
Tomboenda kuna mpofu tinaurombo mamboti tore nguva makanyarara asi regai tikudzosei pachirongwa. Imi vampofu manzwa vachitaura vachirumanzi, hanzi aiwa nyaya iripo yebiometric voter registration kit haireve kuti kana wanyoresa kuvhota waakubva wakwanisa kunovhota kana kuti ndo pachazonzi pachabirwa napo sarudzo. Handizvo, iri igwaro idzva revavhoti sezvatambotaura kuti parongovhurwa gwaro idzva revavhoti kana new voters roll. Imi muri kutsigira chii panyaya iyi vampofu?
Ya, vachirumanzi vari kutaura maonero avo vakamirira bato ravo reZANU-PF. Asi nyaya iripo ndeyekuti even pakagadziriswa iyo biometric voters roll iyo chinhu chinonetsa ndechekuti vanhu vanenge vakabata bhuku iroro, vanhu vanenge vachicontrola system yacho iyo ndaananani chataona kuti as long as vanhu ivavo varipo pari zvino varivo vanhu vari kuvanenge vachicontrola zvinhu hapana chinochinja. Tinogona kuita malations every year but as long as vanhu varipo ivavo vari same people ivavo hapana chichachinja. Even government iripo ikadyiwa uno maresearch a 2008 zvakaitika. ZANU-PF lost. Now vanamujuru vari kutaura vanga varipo muZANU-PF, vanamutasa vari kutaura vanga vari muZANU-PF, vanoziva kuti ZANU-PF yakarudza malations but because control ye system yacho iyo yanga iri under ZANU-PF, saka zvakazoitwa neimwe nzira, hazvina kufamba nenzira chayo chayo. Saka malations acharigwa even tikashandisa system yipe long vanhu varipo ivavava vasina kuchinjwa. Tinofanira kuitwa ndechekuti tichichinja system yatatishandisa tichicha new system tochinja nevanhu vacho varipo, pouya independent body. An independent body kwete vanhu vari loyal to MDC, kwete vanhu varoyal to ZANU-PF. Tatichecha vanhu vachaita zvinoda vanhu voburitsa marizati sezvaari, noti kuti voenda vanobika marizati kuisa marizati vaudzwa kuti itai zvakati itai zvakati because Mugabe ndiye akabata zvinhu zvese achiisa vanhu vake masei wari mucommission imomo big supporters ezanupf ari mukomishini macho imomo. Saka hazvishandi chinhu izvozvo chero zvikadzidza system.
Vachirumanzi tingoti dimu. Halo, vachirumanzi.
Matisori ndivampofu.
Ndavampofu.
Maelections okusouth africa anorwanwa negovernment yokusouth africa ende that does not mean kuti vanhu vari kurana maelections South Africa vese ndeve ANC. Those are just workers. Vana Rita Makarau munhu akazvidzidzira law. Saka kuti ma vanhu vakubuti ndewe ZANU-PF amene kuti vanorora kuti kudidi saka are we saying mapurisa S ndee ZANU-PF maticha S ndee ZANU-PF munhu oga oga anongori muhurumende ndewe ZANU-PF here kana then tikabvumirana kudaro saka why do we have elections because munhu wese ari musivhu sevhedzika ndewe ZANU-PF saka regai kuti tisanganise icho nechocho ngativei clear hakuna maelections enyika anoranwa namaforeigners muri ikoko kuku America maelections amanje manje akawina Trump haana kumboranwa namaforeigners akaranwa namaamerican saka zvinongori clear saka hazvirevi kusouth africa kuna vampofu ikoko kuvana botsa ndo vanga vari in charge negovernment asi vakahiwa neANC simple straightforward kana vanhu muZimbabwe vasane vachada ZANU-PF vanongoibvisa mupower whether rigging or no rigging but the fact of the matter ndozvokuti iye zvino ZANU-PF ina mapolicies neideology inobatsira ganda dema kuti rizive kuti murungu akashata and iye zvino mukatarisa fodya yakavhurwa kuauction floor vanhu vatema voga voga they are raking millions of dollars because vakanda standa mapolicy neideology yeZANU-PF kune chinhu chinonzi Zim asset muka vuka uzienzele rather than go to school put on a tie and start getting a remuneration of $2 it is now over in Zimbabwe and we are rebuilding our economy based on indigenization
Maita vachirumanzira gaiti mbotora muteereri Chris.
Ye chonga silonkomo ose South Africa nkomo kunjani?
Niyaphila rihemba.
Siyaphila, ungasiphi imbono yakho?
Ye yabona the only way is afake silungutande lesindebe.
Hayi kulo.
Oso okufunaka layela phe ukuthi ama opposition political parties wonke lawo asihlanganeni. Isilodavengwa kwesempini somjuru kwesempini labo mtasa kwesempini angithi zani itilizelele kayilinikeza abantu abangayanga empini asiproveni manje kabangene bebonke kungabi kevini one political party esala phandle sebavotela abantu bekhethini kunoma ngithongira bemfake phambili silama abantu abasempini lapha abaningi abakumjuru laba ku-MDC katshwangire laba kuzap asibafakeni bebambeni laba bantu lapha bakhona mabelalele ngabayenze khonoko siyiprove izani ukuthi masi iwin iluzile kuzayenziwani le world izayenzayo and izanu mina njengami over my dead body baba amboni ukuthi kulento ezayenza emathebelelendi yena lo baba mayelalele ukwedlula abakwenza bebulala abantu emidleni lemathebeleni abantu emathebeni kuyalizi nokumakhwapha liyayangisa laba emidleni ke liphume kuzanu silandi i-election liyahlupheka lingabaliyanga abantu bemidleni emathebeni ngenxa ye-system yezanu abalifuni futhi bona phela izintelo esikucelayo alike izinu kwamakhwapha liyeke lokhu ngorayisi lokho okungontsharo lokhu ongobhinzi asozinja lini ukuthi uyayitshaya ngoswazi 2 minutes uyibize ufice sikutshayele umsensila alisebenzi ingabayanga imigwaqo ifile kanti isebenzi kanti yini engingakubonile ukuthwele emakhanda i-collision is the only way ukuthi sidile lezanu bese siba lo plan b ma kuyukuthi iyala ukuphuma esikhundleni
hhayi kuyezwakala sibongile ngembono yakho
ngiyabonga khuza
okay Jonga, you know, earlier on, in fact, Mr. Chirumanzu, one of our topics is the demonstration by ZANU-PF Women's League. They were demonstrating against Mrs. Eunice Sandy Moyo and Sarah Mahoka. Before we ask you any question regarding that, we have a short video that those who are fortunate enough to be watching and, of course, those who are listening can listen.
Mai mahoka vari kutuka mai vakavatuka kumusanga mushongano wekutekuteni vachitaura kuti izvo mai first lady amai Dr. Grace Mugabe vakavaitira maplacards ekuvadzinga kuprovhinsi kwavo mudzimai vemutungamiriri angadzike here pasi kunoita maplacards
ekuzvitaita iye
paHQ makavanzwa vachitaura kuna Munangagwa kuti unenge dhadha vakanga vatuma nani kutaura pamberi pavice president
zvakadaroa
vamugabe ndivo vanoapoinda mavhaisi avo ndivo vanoabvisa havagoni kubviswa nesu asi ivo vakavatuka nyika yese ichiona
There you have it, Mr. Chirumanzu. That there was a video about today's demonstration by the ZANU-PF Women's League. What's your take?
Okay, well, before I give my own analysis, maybe let me just get back to this other gentleman from South Africa who was against the Ndebele people voting for ZANU-PF. I think that is a big mistake. I think this guy maybe was in Zimbabwe a long time back. He needs to see some developments in Cholocho and also in Lupane. These are developments taking place during the hard times. I think as a Zimbabwean from that region, I think he needs to pull up his socks with other fellow Zimbabweans, maybe in South Africa or diaspora, to make sure that they develop their place. Development of the place does not necessarily mean that it is the government's duty to do ABC or that. Even individuals building a decent home, it is development in that part of the region. And when we talk of wealth, those homes, cattle, goats, whatever it is, it is regarded as wealth of that particular place. Right. Coming back to this issue of the Women's League, well, it's a pity that I'm not the spokesperson for the Women's League. If I was, maybe I could give you a better analysis. However, like any organization, I think they have seen it right to do what they did. Because I want to believe this must be a Harare province leadership. So if, I mean, whatever they did, I think it must have been okay within the leadership of that province. But now, what they did is what needs to be seen, whether it makes sense or not.
Mm. So, but is it not an indication of the implosion within ZANU-PF?
No. I think people need to understand. Again, you know, it reminds me, you know, the problem we have, I think it is about, is we don't read. Or no facts. People need to understand how ZANU was formed in Gweru. When it was formed, there was a split from another political party. And when President Mugabe came to lead ZANU-PF, there was some squabbles. So this is normally in any organization. It could be a church. We have seen the Reverend Bishops quarreling. Even the Pope recently was chosen to lead this Roman Catholic. There were some squabbles. Some members thought an African from Nigeria was supposed to be the Pope.
it's all about politics. Any organization is its own politics. So this is nothing new. Even in MDC, MDC now in Africa, it is a party having three vice presidents. It is a new phenomenon. So people cannot say what MDC did is wrong or right. It is the way they see things taking place in their own political organization. So the same applies with the ZANU-PF Women's League. What they did today, if they think it will resolve burning issues within an organization, so be it.
Thank you, Vachiro Mazuramba, Nyumuru Parunare, Tinem Tereri, Max Joe, Aruk South Africa, Magadi, Mkoma Max Joe.
Ivo makadi zvenyu.
Aiwa tirwapenyu nyaya tirukurukura ndiyo yekuti miwo zvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika munoti nezviri kuitika kumusha pamwe nezviri kuitika mamuri muSouth Africa tichitarisawo nyaya dzemagwaro neugaro huri kuitira muSouth Africa nekuratidzira kwaitika nhasi kuZimbabwe.
Gaiti tangopindirai kuno kwatakagara kuno kwakanaka hako patiri sofa padatina kwandiri nanhako chandamboona chakashata asi ndoda kukurumidza ndidzokere kunyaya yekumusha. Tine nyaya yakaita seana mai mahoka iyaya yakaita kuyasera mahoka iyaiya anoona sera mahoka he is one of the people vakatambiswa frand pakadzingwa namai mujuru handiti nhasi pane last time paitwa some months ago achinzi atuke futi munangagwa achishandiswa namai ava mai Grace Mugabe vamuchitambisa frandika ezvino vakumudzinga akutobuda ivava futi vari kutambisa furandi nhasi ava vari kudemonstrata vachitambisa furandi vari kubuda futi maimanje saka vasanyanye kufara zvavo ndoenda pane nhingangire yemaopposition aya ari kuratidzirai vatsangirai ngavarambe vakasimba kuti zvinhu zvinake bhozi ndachibata nyaya yangaitagwa namai navachirumhanzi kuti kwanzi zvine kucollecta data mishini iri yekucollecta data chete kureva tiiyo kana mishini iri yekucollecta data chete vanodirei kupindira ngavangosiya kana zvisina basa vachivanda zvina basa asi chavari kutoda kutopindira ipapo inyaya yekuti zvine basa pane chavari kuda kutobhomba ipapo saka tiri kuti vatsangirai ngavarambe vakabatana nevanhu ende vakaona tatoshata ngavarambe vachidemonstrata kusvikira zvinhu zvinonhaka chete.
Tinoimba vari kukuteerera ivo vatsvangirai. Panyayawo yemadzimai ari kuratidzira hatina humbo hwekuti mai Mugabe vari involved here nokuti hatonzwawo vari kuratidzira vari kutaura kuti mhosva iri kupomerwa namai Mahoka namai Sandimoyo ndeyekuzvidza iwo amai Grace Mugabe saka hatina hedu humbo hwekuziva kuti zvafamba sei asi imiwo sechizvarwa chezimbabwe chiri kunze muchaita sei panyaya yesarudzo iyoyo nokuti ndo hombe iri kuchemedza vana vezimbabwe vari kunze muchanovhota here kumusha muchanoregista here kana kunyoresa kwatanga
isu tinogona kukundikana kuinda asi tiri kuti variko ivavo ka ngatifambei mberi vakomana kusvika tinosvika chete zvino zvinganetse zvikadii but kusvika tinosvika ngatirambei chinda pane nyaya yandaida kutaura futi iya yegukura hundi yedemonstration yakaitwa kunhingangire yana yekumuchinhoiya yaitagwa yakanzi vameya uyu vadyedzena vakaenda neuyu nemota dzezano izvozva pane mai vakataura zvakandigwadza zvekuti kwanzi isusu tine hama dzakafa munguva yehondo unoziva kuti vanhu vezapo vakajoina ZANU-PF ka ndo vandoona vanorasika vanhu vechindevere beindiri mushoona ini dei vava vakangwara ka vaifanira kutogara vatobuda muzanuoziva kuti pakaitwa inclusive government yaiyi vanhu vezanu ava vaitaura vachiti toimedza sezvatakaita zapo kureva kuti MDC yaida kumedzwa kapainclusive vaya vachisa zvatakaita zapo kureva kuti zapo irironzi ndeyemapenzi akatomedziwa saka ivari ngoramba vachingobvuma upenzi vachitonzi mapenzi
nguva dzamhanya mukoma nguva dzaenda tinotenda zvikuru Chris nguva yaenda ngoti dimu kuna vamupofu tinoona kuti dzatodyana nguva idzi
maita basa wena.
Okay, thank you so much, Tender. Mnumzana Mpofu, sesifikile isikhathi, sesiphelile. Sibongile kakhulu kuba lawe. Mr. Chirumanzu, unfortunately, time has run out. Thank you so much. I hope you join us again next time. Hello? Okay, thank you so much. We would also like to thank all our callers who managed to get through and those who failed to get through. Better luck next time. Until we meet, same time, same station, same frequencies. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri nchitaiwa mrari rakanaka churongwa Studio 7 kubva muvhuro kusvika svondo ndechenyu munongotibata semazuva ose mrari rakanaka.